Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musuwe muvhuro chikunguru 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 woramba uchikwira munyika.
Tina vanamukoti vanga vachida kusangana paHarare Hospital kuti vazoita musangano wekupanana update nenyaya yekuramwa kwemabasa. Pavangosvika paHarare Hospital mangwanani ndopavasvika paine mapurisa eRiot.
Vanamukoti gumi nevatatu vosungwa vachiratidza kunyunyuta kwavo nemari dzavari kutambiriswa.
Takaronga pamwe chete navazhinji vemuZimbabwe. Vazhinji vatakakurukura navo vakati aiwa ngatiite kuratidzira kuti tizivise hurumende kuti hatizi kufara zvachose nezviri kuitika.
Mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa urunga kuratidzira kwakasimba mukupera kwemwedzi uno.
Vakatora danho iroro rokuenda kunoratidzira mastreets vasina kupiwa mvumo kana kuti vasina kuzivisa vakakodzera kuzivisa kuti zvinokodzera kuti zviitwe pasati paida kuratidzira ikoko vane ivavo vachasungwa nemutemo wemuZimbabwe.
Asi vezano PF vanoti zviri kurongwa nevanopikisa izvi kutungana kwembudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inawo dziri dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika kumazana manomwe ane gumi nevatanhatu kana kuti 716. Izvo zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu gumi nevasere vaine chirwere chine zuro. Pavanhu ava vasere vavo vakabva kusouth africa, vatanhatu vachibva kuBotswana, mumwe chete achibva kuCanada uye vatatu vakatapurirwa munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika yose vasvika pazana nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 181 uye vafa vachiri vasere. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi masere kana kuti 80,000. Zvichakadaro mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 476,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zviuru gumi nechimwe zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,366. Vapora vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe kana kuti 227,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika pamamiriyoni gumi nerimwe ane zviuru mazana matatu kana kuti 11.3 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 129,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere checoronavirus vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvina kana kuti 534,000 vapora vachidarika mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana maviri kana kuti 6.2 million. Sangano rinomirira vanamukoti vanoshanda muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA rinoti nengo dzaro dzasungwa nhasi mushure mekunge dzaedza kuungana pachipatara cheHarare Central Hospital, apo dzanga dzichitarisira kuita musangano. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vanoti vanamukoti ava vanga vachiedza kusangana kuti vazive matambudziko ari kusangana navanamukoti, anosanganisira mihoro yavo, kuramwa mabasa kwavari kuita, pamwe nekudzingwa kuri kuitwa vamwe vari kuramwa mabasa vachigara mudzimba dzepachipatara cheParirenyatwa. Vadongo vanoti vanamukoti vasungwa ava vabva kuzvipatara zvinoti Parirenyatwa, Harare Central nechitungwiza, uye panguva yataenda pamhepo vanga vasati vanzwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi, sezvo vasungwa ava vanga vasati vapomerwa mhosva. Kusungwa kwavanamukoti ava kunouya panguva yevanamukoti muzvipatara zvehurumende zvekuBulawayo zvinoti Mpilo, United Bulawayo Hospitals neEngucheni, varatidzirawo nhasi vachinyunyuta kuti hurumende haisati yapindura zvichemo zvavo. Vanamukoti vari kuramwa mabasa vachida kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica yavaitambira kutanga kwaGumi Guru 2018. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira vakoti ava, rinoti vasungwa igumi nevana uye vari kupedza usiku hwose vari muchitokisi kumbare. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe pamusoro pevasungwa ava, asi vanga vari pane imwe nhare nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu. Asi vadongo vanoti vari kunzwa kuti vanamukoti ava vangangomiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti tina vanamukoti vepaHarare Hospital nevepaParirenyatwa nevepachitungwiza vanga vachida kusangana paHarare Hospital kuti vazoita musangano wekupanana update nenyaya yekuramwa kwemabasa kuri kuitwa nanamukoti, vachionesana kuti tiri kuenda kupi, tiri kubva kupi, uyezve vaida kunzwa zvakakwana zvakazara nemaeviction order akapiwa vanamukoti vekuParirenyatwa. Saka vanga vawirirana kuti vachasangana paHarare Hospital. Pavangosvika paHarare Hospital mangwanani ndopavasvika paine mapurisa eRiot vakazara ipapo, ndipo pavabva vatobatwa. Vanga vasati vaungana, vasati vatanga kuita musangano, vasati vatanga vabva vabatwa vachibva vatotorwa nemapurisa vavaendeswa kumbare. Vatorwa vabatwa nemapurisa vanosvika 13 ndo vari kumapurisa pari zvinezvi.
Saka ivo vasungwa ava vari kupomerwa mhosva dzipi vadongo?
Hatisati tanatsonzwa mhosva yavo kuti mhosva yavo ndeipi, asi zviri kunzi vanofanira kuenda kukoti. Saka tichanzwa nekufamba kwenguva kuti mhosva yavari kupomerwa pakuda kusangana pabasa pavo kuti vagotaura zvichemo zvavo murunyara.
Zvii zviri kuita kuti vanamukoti vange vachinyunyuta?
Vanamukoti vakaramwa mabasa musi wa 18 June. Kuramwa mabasa kwavanamukoti, vari kuramwa mabasa nenyaya yemari nezvekushandisa muzvipatara. Nyaya yemari, vanamukoti mari yavakatambira inosvika ku$3,000, inova mari isingakwanisi kutenga kana $30. Iti zvinhu zvose muzvitoro hurumende yakabvumira kuti vezvitoro vatengese zvinhu nemaUS. Saka ndo pane nyaya ipapo pekuti vanamukoti vari incapacitated, havakwanisi kutoenda kubasa kwacho nenyaya iyoyo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu, masangano evashandi pamwe nevamwe vemakereke vanonzi vari kuronga kuratidzira kwevana veZimbabwe nyika yose musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno, vachinyunyuta nekwavanoti kutadza kutonga kwehurumende yeZANU-PF. Mumwe wevari kutungamira urongwa uhu uye vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti hurumende yeZANU-PF yakundikana kumisa huori pamwe nekumutsiridza upfumi hwenyika Izvo zvaisa vana veZimbabwe mukutambura kukuru. Vangarifume vanoti vari kushanda nemapato akasiyana-siyana anopikisa nemamwe masangano anomirira vana veZimbabwe mumapoka akasiyana-siyana mukuronga kuratidzira uku vachiti kunyange nhengo dzeZANU-PF dziri kukokwawo kuti dzibatane nevamwe vanoda utongo hwakanaka munyika. Asi mutauriri webato reMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kunge rakokwa zviri pamutemo, kunyange hazvo sezvakataurwa nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa neZuro vachabatana nevose vanoda kuti munyika muve neshanduko. Mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni vanotiwo bato ravo harisi kumuhurongwa hwekuratidzira uhu. Ngatinzwei hurukuru yataita navangarivhume pamusoro penyaya iyi.
Hongu vakandemiri, takaronga pamwe chete navazhinji vemuZimbabwe, takataura nekukurukura tikati zvinhu zviri kuramba zvichioma tingaita sei, kusvika pakuti vazhinji vatakakurukura navo vakati aiwa ngatiite kuratidzira kuti tizivise hurumende kuti hatizi kufara zvachose nezviri kuitika. Huori hwakanyanya uye vanhu vari kufa muzvipatara, vanhu vari kuba vachiondonge upfumi hwenyika ino, kunyange Mwari wakatiropafadza wakatipa zvese, asi zvinhu zviri kuondongwa nekuda kwezvinhu zvandataura izvo. Saka vanhu vakati ngatiite zuva rekuratidzira rekuti nyika yese inoratidzira kuti hatizi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Muri kushanda nemasangano api kana mapato ezvematongerwo enyika api mukuratidzira uku?
Chekutanga ndechekuti tiri kushanda nevana veZimbabwe vese, ende huye pamapato, mapato ese ematongerwo enyika tiri kusvikira kwavari tichitsanangurirana kuti basa iri ribudirire mberi zvakanaka. Kusanganisira bato guru reMDC Alliance takataurirana, ende huye vari kutsigira urongwa uhu. Kunyangwe bato revari kuZANU-PF vakasununguka kuti tinge tichishanda navo.
Mati mazivisa here mapurisa pamusoro peurongwa hwenyu?
Tiri kutarisira kuendesa tsamba yedu nhasi kundozivisa mapurisa kuti aziveiwo kuti tiri kuratidzira sezvatinosungirwa nemutemo.
Zvii zvamuri kuitawo kuchengetedza vanhu vachapinda mukuratidzira? Tichiona kuti kumwe kuratidzira kwadarika kwaipedzisira kwaita kudeurwa kweropa nekurasikirwa kweupenyu.
Mavhunza muvhunzo wakanaka vakandemiri. Chekutanga tiri kudoita chokwadi chekuti vana veZimbabwe vazhinji kana kuti vese vanokwanisa tinge tiri mumigwagwa musi wa 31. Chechipiri, tiri kutiwo kumaorgans ede security mukati menyika ino, mapurisa, masoja vekuprisons nevese, tiri kuvati isusu nyaya ndeyekuti Zimbabwe inakire tese imi nesu. Saka tiri kuita make sure kuti nhamba dzevanhu vedu vachapinde mastreets dzakakwana kuti vanhu vachengetedzeke uye vanhu vadziviririke.
Ava vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi, avanoti kunyange hazvo bumbiro remitemo richibvumidza vanhu kuratidzira zviri kurongwa nevanopikisa izvi kutungana kwembudzi.
Bumbiro remuZimbabwe rinobvumidza vanhu vakazvimirira voga kana kuti vemapato kuratidzira zvichitevera matanho akatsanangurwa mubumbiro remutemo zvizere, anosanganisira kuzivisha mapurisa kana kuti malaw enforcement agencies ndochokutanga. Saka kana paine vari kuronga kuratidzira vangava musi upi, vanoaziva matanho aya, ende tinovimba kuti vari kutora matanho iwayo pavari kuronga zvinhu zvavo veizvozvo. Asi vakatora danho iroro rokuenda kunoratidzira mastreets vasina kupiwa mvumo kana kuti vasina kuzivisa vakakodzera kuziviswa kuti zvinokodzera kuti zviitwe pasati paida kuratidzira ikoko, vanhu ivavo vachasungwa nemutemo wemuZimbabwe. Chechipiri chandoda kutaura ndechekuti nyika ino yakaiswa mulockdown panguva ino yatiri kuti vanhu ngavagare mudzimba. Tiri muchizarira munyika nenhau yekuti tikurwisa chirwere checovid-19 chapararira pasi rose. Saka mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi, hurumende yeZimbabwe yavamunangagwa neministry of health vakati aiwo ngatigare mudzimba, zvokuitika pasi rese hazvibatsiri uye hazvina maturo. Mhanya mastreet vanhu vachikonzeresa mvonga mupopoto nekukonzeresa kunutiwa kana kupaziwa kwemudhuri nezvinhu zvatakamboona muna January wa2019. Saka tiri kuti kune vava vari kuronga mhirishonga dei manga marega kudaro, nekuti basa revanoita nezvemutemo wenyika vatikati malaw enforcement agents nderekudhila nevanhu vakaita senyanya dzinoronga zvinhu zvakaita seizvezvi munguva ino nyika iri kurwisana nechirwere checovid-19.
Asika vamugwadi, vanhu avari kuti Zanu PF ndoya kondirisa matambudziko ari kutarisana nenyika pari zvino, saka vari kuratidzira.
Matambudziko ati kusangana nawo munyika hongu tinomaziva tose anosanganisira kushaikwa kuri kuita mafuta, malines pamacue, fuel, dzimotikari uye zvizhinji zvatiri kusangana nazvo senyika. Zvose izvozvo zvinozikanwa kuti matambudziko aya ari kubva kune nyika dzakaisa zvirango zveupfumi panyika yeZimbabwe, masanctions, vachikumbirwa nevemudhisi ivava. Vanova nhasi ndo vaakuronga kuratidzira uko vachiti ZANU-PF yatadza kutonga. Aiwa, chatinongoda kungoudza ndechekuti hatingashandi tichidaro, hatingazoiti madutu toseka ekutadza kuziva kuti imi neshamwari dzenyu ndimakonzeresa kuti nyika inoyi irohwe neshamu nenyika dzekumadokero, irohwe nezvirango zveupfumi. Mapedza kudaro moti zvakare vanhu ngavachipinda kunoratidzira. Aiwa, tingatenderi zvinhu zvakaita saizvozvo.
Avanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekumasvingo nhasi varamba kutambira bhiri rekusora kana kuti Cyber Security and Data Protection, vachiti hurumende inogona kushandisa mutemo uyu kana watambirwa kumbunyikidza vanopikisa pamwe nevatori venhau munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waito pamucheke hoo nhasi, vamwe vagari vemumasvingo vati zvimwe zvikamu zvebhi iri zvinogona kushandisa kushungurudza vanhu vane pfungwa dzinopikisana nevanotonga. Izvo zvinoita kuti vanhu vasakwanise kutaura nhunha dzavo munyika pajekerere. VaJefferson Chitando vanoti bhiri iri richashandiswa kupenengura magwaro nemashoko akavanzika evanhu uye harina chikamu chinodzivirira avo vanenge vafumura vakuru vakuru panyaya dzeuori.
Uori ndiwo hwanyanya kukanganisa nyika ino kudarika zvimwe zvinhu zvose zvatingataura. Saka kana pasina protection of whistleblowers, zvinoreva kuti the executive ndiwo kunonyanya kuita uori ikoko. Musandopasisa bill iri kana musina kuona kuti izvo mawhistleblowers taprotectwa.
Vamwewo vati bhiri iri rinogona kushandiswa kusunga vezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira ayo anoongorora zviri kuitika munyika, sezvo kune chikamu chinokuti vanofambisa nhema pamasaisai vasungwe. Sachigaro wesangano revatori venhau reMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vatiwo bhiri iri rinogona kushandisa kumbunyikidza kodzo dzevatori venhau uye kuti vasaite basa ravo vakasungunuka.
Hatinyanyi kufara kana paine hurongwa hunopedzisira vatori venhau vaakushungurudzika kuita basa ravo. Saka kana pakava nemutemo unoita seunovhundutsira kuti basa ravo riome, isu hatiufariri.
Asi vamwe vatsigira bhiri iri vachiti rakanaka chaizvo nekuti vanhu munyika vari kushandisa madandemutande yakaita sesocial media sirizo vachishoropodza hurumende pamwe nekuzvidza vamwe. Vamwewo vanotiwo madandemutande aya ari kushandiswa kufumura zvakavanzika zvevanhu kunyanya munyaya dzezverudo, nekudaro nhubu idzi dzinofanira kurangwa nekusungwa. VaGashia Mundondo nhengo yeZANU-PF vanoti vanotsigira bhiri iri nekuti vanhu vazhinji vari kushandisa madandemutande akaita seWhatsApp, Twitter neFacebook kushoropodza hurumende.
Vanhu vanogona kushandisa macyber nankire activities vachidestabilize kufamba nokutonga basa rehurumende, vane ivavo ngevaprosecutwe. That's abuse. This is what is it is all about.
Amai Precious Chinamo Masango nhengo yeparamende kumangura vange vachitungamira chikwata cheparamende pabhiri iri vati basa ravo rafamba zvakanaka sezvo vagari vanga vane ruzivo rwezvebhiri iri.
Ndaona sekunge kuno kumasvingo vanhu vanga vane ruzivo rwebhiri iri. Chikumbiro chavo changa chiri chekuti next time kana tichiuya nemabhiri ngaange akanyorwa nemalanguages ese emuno munyika kuitira kuti nyangwe nevaya vasinganzwe chirungu vakwanise kuvachiverenga vonyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei.
Neimwe nyaya, mukuru wesangano remasvingo Center for Research and Development kana kuti MACRAD vaEfrem Tombeni vapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inosvika chiuru chemadhora emaRTGS kuti vatonge vachibva kumba kwavo. Mutongi wedaro repamusoro vanefaiwa mambo vati vamutombeni vazvipire kumapurisa kamwe chete pamwedzi uye vagare pamba pavo. Gweta ravamutombeni vamartin mureri vanoti vamutombeni vakasungwa sondorora pfuura vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vachinzi vakavapomera mhosva yekuti ndivo vari kuita kuti vanhu vatambure munyika. Asi vamutombeni vanoramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
uye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanoita zvemitambo muSouth Africa veMarket Theatre vave kushandisa madande mutande akaita seFacebook kuratidza mitambo yavo nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checoronavirus munyika iyi. Asi kuchikwata ichi zvekusangana nematambudziko hazvisi zvitsva, sezvo munguva yeudzvanyiriri kana kuti apartheid chikwata ichi chaiwana mukana wekuburitsa mitambo kunyange chainge chichirambidzwa nemutemo. Madzimai nevanasikana vari kukurudzirwa kuti vamhangare kumapurisa kana kuenda kuchipatara chinobatsira vanenge vabatwa chibharo cheAdult Rape Clinic chiri kupaparire Nyatwa kuitira kuti vawane nechimbi-chimbi rubatsiro runodzivirira kutapurirwa zvirwere zvepabonde uye kupodzwa marwadzo emupfungwa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi iri kuitwa nemumwe mushandi mukuru wepaAdult Rape Clinic, amai Pepisiwe Muranda, avo vanoti munhu wese ane kodzero dzokuwana rubatsiro pachena pakiriniki yavo, zvikuru vanasikana avo vanotyisidzirwa kuti vasaudze ani nani zvake, sezvo vanhu vazhinji vanombunyikidza vana ava vari vanhu veukama.
Munhu ane kodzero yekuti awane rubatsiro nekukurumidza. Tinowanzotaura kana tiri nevana vadiki kuti pazvaitikira taura, uyezve tichitsanangura kuti apa hakabatwi. Dzimwe nguva vanhu havaripoti nokuti havatozivi kuti mhosva. Vanobata chibharo vazhinji vanhu vekuziva vanogona kutoudza mwana kuti zvatiri kuita izvi zvakanaka.
Amai Muranda vanoti zvakakosha kuti munhu anenge abatwa chibharo kuti vawane rubatsiro nechimbi chimbi kusati kwapfuura mazuva matatu, nokuti vakasadaro vanozoona vave kurwara nematenda akasiyana siyana anosanganisira zvirwere zvepabonde uye kana kutobata pamuviri pasina kurongwa.
Kana munhu abatwa chibharo anonzwa kushungurudzwa kwakanyanya. Zvinhu zvakawanda zvinokanganisika kana munhu abatwa chibharo. Naizvozvo zvinenge zvakakosha kuti munhu awane rubatsiro nekukurumidza.
Amai Muranda vanoti kune zvinhu zvakawanda zvinotadzisa vanenge vabatwa chibharo kuti vabude pachena, nokuti vanopandukirwa nevemhuri dzavo, izvo zvinozoita kuti vanyarare nemarwadzo avo okubhinywa.
Zvakawanda zvinhu zvinoita kuti munhu asaripota mumhuri. Kazhinji vanhu vanopa mhosva kune munhu anenge abatwa chibharo.
Asi amai Diana Mailosi, avo vanoshanda nesangano reCampus, vanoti kune zvimhinga mipinyi zvakawanda zvinokonzera kuti vasikana vasabude pachena kana vabatwa chibharo. Amai Mailosi vanoti mimwe mitemo inotadzisa kuti vasikana ava vabude pachena nezvenyaya idzi, nokuti mitemo iyi inovasungira kuti vaperekedzwe kuchipatara nemubereki.
Iko zvino tine mimwe mitemo inotiudza kuti susu mwana akanzi arwara nezvinhu zvepabonde ngauye nemubereki kuchipatara. Kukana mubereki wake ari ari kumubunikidza anoita sei?
Amai Mailosi vanoti vana mazuvano vari kutanga zvebonde pavanenge vachiita mahumbwe, kwoita vaya vanobhinywa nevanhu vokuziva vomumhuri, avo vanoshaya kuti vomhangara nyaya iyi sei, nokuti kazhinji anenge ari munhu wepadhuze chaipo.
Tinozviziva kune vamwe vari kuita bonde pachavo vachiita mahumbwe paya, asi ko ava vatiri kuti isusu vari kubatwa vasina information vanobatsirikana pano?
Baba Raymond Mazhambe, avo vanoshanda nesangano reSexual Reproductive Health and Africa Rights, vanoti vanosangana nenyaya dzekubhinywa kwevanhukadzi mubasa ravanoita mumatunhu akasiyana siyana munyika.
Vazhinji vacho vari pasi pe18 years vakawanda vari kubatwa chibharo. Zvichiratidza kuti ruzivo kuti vangaende kunoripota kupi zvishoma mune vayo vechidiki vavo. Saka isu tiri kukurudzira vechidiki kuti vazive kwekunoripota. Zvakafananidzwa tine Victim Friendly Unit iri kuZRP uyezve kuna Adult Rape Clinic vanokubatsirai kuti in a space of 72 hours munhu unofanira kunge watobatsirwa.
Mukuru weVictims Friendly Unit muZimbabwe Republic Police Superintendent Francis Mutema vanoti munhu wese anenge asangana nedambudziko rakadai anokwanisa kuenda kuzvipatara, makiriniki kana kumasangano akazvimirira akasiyana siyana avanoshanda navo pakurerutsa matambudziko evanenge vabatwa chibharo. Superintendent Mutema vanoti kunyange hazvo vasina kukwanisa kupa Studio 7 huwandu hwevanhukadzi vari kubhinywa pagore, vanosangana nenyaya idzi kakawanda zvokuti vanotodzifambisa nechimbi chimbi kuitira kuti vakwanise kuendesa vakadzi ava kunorapwa nekukurumidza kuitira kuti vasabata pamuviri nekutapurirwa zvirwere zvepabonde. Sangano reUNICEF rinoti vanasikana vanodarika makumi manomwe ezviuru 70,000 vanobata pamuviri vozonobiswa mimba idzi kumikoto, izvo zvinokwanisa kuvhiringidza utano hwavo kana kutofa. Masangano anoshanda nevanhukadzi muZimbabwe munyaya dzekumbunyikidzwa kwevakadzi anosanganisira Adult Rape Clinic, Musasa, Women Lawyers Association, Women's Action Group, Shamwari yemwanasikana, Padare nemamwe akawanda anoita dzidziso dziri maringe nekubhinywa kwevanhukadzi mumatunhu akawanda enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, vanhu vakawanda munyika havasikuwirirana panyaya yekuti nhabvu yotanga riini, apo vanotungamira nhabvu veZIFA vari kusangana nemusi wechina kuti vazeye kuti nhabvu yotambwa here gore rino kana kuti kwete nekuda kwekukura kwechirwere checoronavhairas. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mubvunzo mukuru uri kuda kupindurwa neZIFA ndewekuti nhabvu iyi yotambwa pasina vatsigiri here sezviri kuitwa kuSpain, Britain nedzimwe nyika. Vamwe vanoti nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavhairas zviri nani kuti nhabvu munyika imbomira kutambwa sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzakavakidzana neZimbabwe. Zimbabwe yagarawo iri kunetseka kuwana zvikwanisiro zvekuti ivheneke vanhu kana kuti matest kits zvekuti kuda kudzoka munhabvu kupinza vatambi munjodzi huru sezvo zvichinetsa kutamba nhabvu pasina kubatana kana kuenda pedyo nepedyo. Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebere vanoti hazviite kuti mitambo yenhabvu izotambwa musina vatsigiri sezviri kuitika mhiri kwemakungwa sezvo izvi zvisina mari ine mudamo. VaNdebele vanoti zvikwata zvemuno zvinoraramiswa nemari yepagedhei inobhadharwa nevatsigiri kwete mari dzekushambadzira kubva kumabhizimisi makuru sezvinoitika kune dzimwe nyika. Mumwe muteveri wenhabvu vatatenda muchena vatsinhirawo mashoko aya vachiti hazvibatsire kuti Caps United, Dynamos, Highlanders neFC Platinum dzitambe munhandare musina vatsigiri.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi.
Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanofunga kuti nhandare dzemuno dzakakura kudarika vatsigiri venhabvu vanouya kuzona mitambo zvekuti nhabvu inokwanisa kutambwa panguva ino.
Tanonokerwa nekuona bhora gore ratopera tisina kumboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuakomodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvaizvo kana vakaita social distance yayo kana 3-4 meters chaiyo chaiyo pamunhu akagara mubheika. Ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Bhodhi reZIFA rave kutarisirwa kusangana nemusi wechina kuzireya hurudziro dzakabva kumakomiti maviri akaita musangano mukupera kwesvondo. Makomiti aya anoti yava namazvikokota vezveutano muPSL vePSL Sports Medicine Committee nevanoronga zvemitambo muZIFA veZIFA Competitions Committee, avo vakabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzerwa kuti nhabvu idzoke. Mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesera vanoti vakuru veZIFA ava vari kutarisa zvakabuda mumusangano uyu voona kuti zvinokodzera here kuti nhabvu yotambwa zvekare kutanga munanya mavhuvhu semarongero avanga vakaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere checovid-19 uye kuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa mukupera kwemwedzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vobatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira. vana mukoti gumi nevana vanosungwa muHarare vachiratidza kunyunyuta kwavo nemari dzavari kutambiriswa. Mamwe masangano anopikisa oronga kuratidzira kwakasimba mukupera kwemwedzi uno. Asi vezano PF vanoti zviri kurongwa nevanopikisa izvi kutungana kwembudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngomvulo omhlaka 6 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lwe-corona lolulukhanya luyethusa indlela olumemetheka ngayo. Kodwa kusize esilubonayo lapha ukuthi ngapha emaphandleni lapha esikhona abantu bakuthatha lula vele kabangani kabakuqedisisi.
Sebe ngamakhulu edlula isikhombisa 716. Asebebanjwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11.6 million.
Namhla sibuye langapha eMthilo ukuthi sidemonstrate le ndawo yokuthi i-government vele isidulele since siyahamba i-incapacitation leyana sithi asikwazi ukuya emsebenzini. Sifuni izwe sibili.
Abongi bezibhedlela zikahulumende ezakobulawayo babuthane namhlanje esibhedlela sempilo betshengisela bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukutshengisela phezu kokonakala komnotho elizweni mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe ukhanya usekelwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labakade sebehloliwe batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 716. Asebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamashumi edlula ayisishiyagalombili 181 labulala abayisishiyagalombili 8. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalombili 80,089. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11,630,451. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 538,161. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.5 million kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe lele gciwane bezinkulungwane ezingamakhulu phosi amahlanu 476,509 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,360. Kwasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 227,376 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Lokhu sikudaba kulunye olwe-COVID-19 abanengi eZimbabwe lokhu besethuswa ikuqansa kwenani labantu asebetholakala beligciwane leli elizweni ngalezi nsuku. Asizweni abanye babalaleli baka-Studio 7 bekhuluma loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today esiluphiwa enkundleni yokuxhumana ye-Facebook phezu komkhuhlane lo we-coronavirus. Labo ke ngabanye babalaleli baka-Studio 7 bekhuluma enkundleni ye-Facebook ngomkhuhlane we-COVID-19.
Amachono, amachono, umsakazo omuhle. Umsakazo wabantu, umthokazi omuhle. Asikhulume kakhulu ngobhubhane lolu. Uzwana lo solubhahile labantu. Izibalo zikhula besikhangela phandle manje ilokali la yani sigcila khona apha. Hayi, isona esisikhathi somqando njengoba into lana vele iba amandla ngomqando indawo lezo ziqandayo kulabo bhaha kona thina lapha lokhu ngakuqinisa isepa yakuqeda lukakwinto amanzi alisepa uzigezile for 20 minutes kule ndlela nje ezifanele abantu befundiswe ngazo ugeza izandla ukuthi kugezwa njani so geza izandla kupompa uthatha amanzi wawa ugeze chela laphana geza sibili ubone ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imizila ndani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha geze sikubone ukuthi sikuyarabha kuzwayo yikho-ke uzigezele ungajahanga wemzuzu engakwana 20 minutes
ye mina ngu-Alec Nyathi mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour ngisanitize izandla zami ne-social distancing yikho engikwenzayo
udaba lwe-corona lolu lukhanya luyethusa indlela olumemetheka ngayo kodwa-ke usizo esilubonayo lapha yikuthi ngapha emaphandleni lapho esikhona abantu bakuthatha lula vele kabangani kabakuqedisisi xa besizwa amanani la akhulunywayo ukuthi inani selikhule lapha kulesi sigaba abanye bavele bakhangelela phansi bathi bona hayi ncele inani nje uhulumente alikhulumayo ukuthi amanye amazwe amncedise ngemali kodwa-ke sikuyethusa siyazama sibili ngapha ukukufundisa sikhuthaza abantu ukuthi ngabalandela izinqumo zonke ezinjengokufaka amamaski lokungabuthani kodwa abanye vele abalandaba lokuqhawulana bayaqhawulana ngezandla xhaka sibili kuyesabeka kakhulu
abongi bezibhedlela zikahulumende zakobulawayo ezigoqela impilo i-UBH kanye lengutsheni babuthane namhlanje esibhedlela sempilo batshengisela bekhonona ngeholo abalitholayo abalithi lincane kakhulu okokuthi kaleneli ukubaphilisa lemuli zabo njalo bafuna libhadalwe ngedola leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi abafika phose amakhulu amahlanu babuthene esibhedlela sempilo kobulawayo lamhlanje ekuseni lapho abafole betshaya itoyitoyi behlabela njalo bephethe amabhakane alotshwe izikhalazo zabo. Amabhakane la abelotshwe okuningi okugoqela ukuthi bona bafundela umsebenzi ngakho-ke kumele bahlonitshwe ngeholo abalitholayo abesithi we are professionals we are not laborers these bond notes are not worth our work lokunye okuningi bathi njalo iholo lamadola ezimbabwe azinkulungwane ezintathu aleneli lutho nxa kuqathaniswa ledola lemelika kutsho ukuba bahola ama-35 amadola ngenyanga ngakho-ke ababuyeli emsebenzini uhulumende aze abahlawule iholo ngedola lemelika umnumzana Anthony Majongosi umgcinisihlalo wezina esibhedlela se-UBH uthi okwakhathesi abenelisi ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende engakabaphenduli kulokho abakhala ngakho
namhla sibuye la ngapha impilo ukuthi sidemonstrate le ndawo yokuthi i-government vele isidulele since siyahamba i-incapacitation leyana sithi asikwanisa ukubuya emsebenzini sifuna basizwe sibili ukuthi sifuna imali le US dollar
umnumzana even though siziba unobhala jikelele wabongi uthi ukutshengisela kwabo kuyaqhubekela phambili kuze kube lesivumelwano lohulumende
siyathanda izigulane zethu but asakwanisi ngenxa yokuthi izinto sezikhulile sezifuna ama-US dollar asikwanisi ukusebenza under these conditions this is why kuze kube le-solution
unkosikazi Melissa Sithole omunye wabongi uthi lokhu abakwenzayo yikukhalaza kuhulumende ukuthi abakhangele ngoba imali abayitholayo incinyane
last month sihole mina personally ngihole 4,000 kodwa yonke indawo lapho esithenga khona people are charging in forex so thina besikhalaza kuhulumeni ukuthi abasizwisise lapha esikhona akuphileke
ukukhalala umsebenzi kwabongi sekusedlula amaviki amabili njalo emawadini kusebenza abongi abasafundela umsebenzi kanye labo sister in charge abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi iningi labongi alibuyi emsebenzini kuthi kwezinye izibhedlela bayabe bezihlalile phandle bothamele ilanga unkosikazi Sifiso Ncube omunye obebuye ukuzohlolwa ngodokotela uthi umumo usumubi kakhulu esibhedlela ngoba abongi bebalutshwane
isimo sasisibi kulezi nsuku ngoba sasithatha isikhathi eside esibhedlela njalo sasisengozini yokuthi sithole umkhuhlane.
Inkokheli yesibhedlela sempilo yenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7. Imizamo yokuxhumana labogatsha lwezempilakahle yehlule. Umnumzana Donald Mujiri oyisikhulumeli sogatsha lolu wazise iStudio 7 ukuthi ubebambeke emhlanganweni. Uhulumende wathembisa ukukhweza iholo lezisebenzi zakhe zonke okugoqela abongi ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% kanye lokubanikeza amadola emelika aphezu kwamachumi ayisikhombisa i-$75 njengendlela yokwehlisa ukuhlukuluzela kwabo. Kodwa konke lokhu kwaliwa ngabongi bethi imali yakhona ayiseneli ukubaphilisa. Esibhedlela seHarare Central Hospital abongi abalichumi lantathu babotshiwe besanda ukubuthana bengakaqali ukutshengisela. Umkhokheli wenhlanganiso yabongi yeZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Longo uthi ababotshiweyo bavalelwe enkambeni yamapholisa eMbare Police Station. Uthe njalo okwamanje abakaphiwa idocket elichaza ukuthi betheswa cala bani. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu akeZimbabwe Lawyers for Human Rights iZLHR abayibo abamela abongi laba bathi ababotshiweyo laba bazalala bevalelwe lamhlanje njalo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umkhankaso wokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana angene ezitaladeni ajengisele phezu kokonakala komnotho mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana umuntu usekela liphi ibandla lezombusazwe usabalala ngesiqubu esikhulu njalo ukhanya usekelwa ngabaningi. Umkhankaso ugxile enkundleni zokuxhumana ezifana laboTwitter leFacebook. Abamabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kulokhu kutshengisela bagoqela umholi webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika kanye lomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa. Abanye laba bathi uZulu kumele atshengisele ebambini ukuze kususwe iZANU-PF embusweni ngoba isehlulekile ukubusa lokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Makalela Mafasibanda.
Thina njengoba silibandla elivele ebantwini sizakwenza lokho okufunwa ngabantu esithi we resonate with the masses ngesikhiwa. Kutshengisa ukuthi abantu bathe bazakuya ku-demonstration lathi sizahlangana labo ngoba vele thina sibunjwe ngabantu. Into enkulu esiyisola kuZanu yi-corruption. Ubusela lobuboli lokudla into zabanye bengasebenzelanga. Ithiyajwa yakhupha ama-diamond baqeda bayithi du. Khathesi imali ze-COVID ezifana zibuye zizencedisa abantu beZimbabwe bayazidlela. Imali ekuthiwa yi-Command Agriculture bazidlela. I-Dairy Marketing Board layo ifile nje bathatha inkomo zonke eze-cold storage bazidlela. I-cold storage ayisekho. Into eziningi esingathi thina le-Command Agriculture imali zangkhona azibalansi. Abantu bayahlupheka sithi thina njengoba siyizinhlanzi sihlale manzini siza kwenza lokho okufuna nguZulu ukwenzela ukuthi iZANU-PF iphume kahle constitutionally.
AbeZANU-PF bathi elikwenzayo lapha njengamabandla aphikisayo yikuzama ukugenqula uhulumende owakhethwa ngabantu ngoba lanqotshwa kulolo khetho. Lithini ngalokho?
asifuni ukuchaya ikhu njengoba yenzayo bona ngoba ungachaya ikhu la uzaphuma ngeku thina sifuna ukukhupha ngeconstitutional means idemonstration ivunyelwe izwe lonke lingademonstrator hayi umnankagwa labangani bakhe baza meleceleni kahle asifuna ukuchitha igazi singazi ukuthi ukhuphe lo monzora lo mdzuri lo komiti baza kuyanga ngoba abantu vele sebahlanzile ungavela usebenze labo chombe lawo ngichombe umsebenzi mkhulu mahlabe zulu lo awumlingelanga ukukhuphe uyasebenziswa nje ukuthi edilize idemocracy abasadilizi iMDC kuphela sebediliza idemocratic dispensation sebediliza isiqu esithi ngumbuso wabantu esithi idemocracy bangachitha badilize babhidlize iMDCA hathi bantu akusela democracy sebezifunela ini i-one party state esayala ngo-1995 i-one party state babeyifuna yikho ke sihlangana labantu sesibonile ukuthi bafuna ukuwisa i-democracy hayi ibandle lilodwa
umnumzana Felix Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa lontungamili Nkomo we-Studio 7 Untungamili uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi kabasoze baphatheke uhlelo lolu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo ezweni sibi, sibi ngempela indlala ibambile. Kuyalanjwa ngendlela engakaze ngikubone uhlupho olulwange kuZulu khulume. Kubi kubi ngempela angaze ngibone udubo olungaka ngiyawezwa amabandla ngempela ethi afuna ukuya emgwaqweni ngo-31 July hayi angazi ke ukuthi sizoyithini indaba ye-COVID ngoba nayi indaba ye-COVID uhlupho lwami ukuthi singaya emgwaqweni bese sithelelana i-COVID sizokwenza kanjani uzocabanga ukuthi akula mithi ezibhedlela amanesi labo ukukhuluma ngawo awekho lokuba khona ezibhedlela nabo dokotela kubi labo bahluphekile abantu benkosi angibasoli manje thina njengobuholi ke neparty responsible asikwazi ukuthi kuthi kubi kanje bese senza isimo sibe worse ngesilungu bathi is pouring petrol on a fire that is already gone out of control so asikwazi ke ukwenza lokho hayi asikwazi ukuba khona kulombhikisho kodwa ukuthi isimo sibi siyasibona kahle kahle masibhikisha sizotholana ngoba uzokhumbula phela umsakazi ukuthi indaba yokubhikisha sayiqala kudala njenge MDC asitholanga lutho lapho kwathi kungathi kuba ngcono khona kwaba iGNU iGNU ayibenga ngombhikisho iGNU yabuya ngokukhulumisana so ayi kuzosikhutha lokho kokubhikisha lokho kodwa ama sentiments ne reason behind umbhikisho hayi sihamba nakho kodwa khona hayi kuzosikhutha kwamanje
siyakwazi ukuthi likunkulumo zepoladi eziqhutshwa ngamabandla atshiyeneyo aphikisayo kanye lebandla lezanu PF abantu abanengi bavele besithi ipoladi ngamadlwane nje eliwenzayo kambe ukutshabalala komnotho ukoma kwempilo akufakazi lokho yini
iphutha elikhona wena msakazi ukuthi abantu basuka ba impose imandate or narrative yepolad. Ipolad is not an executive organization or a core governance organization. Ipolad yindawo lapho abasezopolitiki abarana njengabomongameli or for iposition yobomongameli ngo-2018 abahlangana khona baxoxe ngendaba zelizwe nokuthi kanti singenzani ukuthi indaba zopolitiki zingasenzi ukuthi sixabane silwe.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi ubekhuluma ecingweni lontungamili Nkomo we-Studio 7. Siphinde sixoxa njalo lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawuli yena-ke osole amabandla aphikisayo la ayisithi azama ukugenqula uhulumende ngaphandle komthetho.
Lokhwana kwayenzakalayo ngo-January ngaluwana umnyaka abantu begqikeza izitolo bebulala izinto zonke besenza njani njani kwakukhanya ukuthi kulesandla esithile imisebenzi yabantu be G40 lay labantu be MDC Alliance besebenza le G40 Cabal kaMgabe isebenza labantu be MDC Alliance besenza izinto zabo zokuthi bafuna nje ukuthi bagenqule uhulumende indlela zabo abazenzayo lezi ayikho ntsho le nto lezi isizathu abalaso ukuthi bakwenzelani lokho ngaphandle kokuthi bona bafuna ukuthi basuse umnango ngokwena bangene kuphela yikho abakudingayo but injongo yabo isegcekeni uganga wabo kusegcekeni yokuncetswa ikubona sonke isikhathi bahlala besenza izinto ezinye zokuthi abantu babahlamukele uhulumende wabo bafuna into zibe nzima abantu bahlamukele uhulumende imisebenzi yezitha kodwa ngiyabacebisa ukuthi ngibacebise ukuthi yebo abakwenze sibili kodwa ke into engiyibonayo bakwenzela abanye abantu bakwenzela abane abakwenzeli into le abayenza ukuthi ibe into enceda uZulu weZimbabwe kodwa badinga nje bona indlela zabo ukuthi bangangena njani embusweni
umnumzana believe gawule isiphatha amandla sezana uPF ube xoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Live talk lamhlanje kuhlelo sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Uhlangothi lwezempilakahle umunisipala wedolobho lakoBulawayo uthi sebethole indlela yokuphatha ngayo udubo lwesihudo esiqhamuke kulelo dolobho ngenyanga kaNkwenkwezi bethi sebelamaphilisi obuselapha lesi sifudo siyithethe imphefumulo yabantu abalishumilantathu amakhulu namakhulu abantu lokhu beqiniswa yiso bese sibhedlela kanye lasemakhaya wanastasia ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu ezweni jikelele baveza ukukhathazeka ngesimo esibhekane lemizi eminingi ngenxa yokuqhamuka kwalesi sihudo esibangelwe ukunatha amanzi angahlanzekanga aphume empompini esibangele ukugula lokulahlekelwa imiphefumulo. Umphathi wezempila kahle kumunicipal wedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi woBulawayo.
Okwakhathesi abantu asebefike ekliniki yaseluveve namanye amakliniki akoBulawayo bephethwe isihudo kusukisela mhlaka 17 May kuze kuyefika ngolwesihlanu mhlaka 3 July bese sile 1798 kwathi ngomgqibelo eluveve sabona abangu-16 asebesitshile esesibalandelele njalo esesibazwile bangu-13 ichumilantathu abanye babhubhele ngemakhaya sisalandela sizwisisa ukuthi kambe bangabe bebulewe yisihudo lesiyini kumbe babulewe ngokunye ngoba bafe ngesikhathi kule kuqhamuke umkhuhlane wesihudo eluveve.
Udokotela Sibanda uqhubekele phambili echasisa izibonelo zokubanjwa yisihudo.
Abaningi bezwa ukutshisa komzimba baye etoyilethi kaningi besiyalahla ingcekeza elula okwedlula amahlandla amathathu ngosuku bese kusithi abanye bakhiphela ingcekeza engabe ihlangane legazi abanye bayahlanza njalo bakhalela ngeziso ezibuhlungu abanye balakho ukutshawa ngamakhanda futhi isihudo lesi kulamaphilisi esesiwatholile ukuthi ahambelana le gciwane elitholakele engcekezeni yalaba abantu abaphethwe isihudo umhlobo wesalmonella lomhlobo weshigela amaphilisi asetshenziswa kulezi kulamagciwane omabili i-ciprofloxacin le-azithromycin yiwo esiwathole ukuthi asebenza kulo mkhuhlane njalo yiwo aphiwa laba bantu kodwa abaningi babo into enza bagule kakhulu kumbe bagcine besitshile abanye bakhona kuyikuthi babe behlanze kakhulu baswele amanzi emzimbeni yikho befakwa amanzi abanathayo abanye afakwe seyi-drip nxa sekusehlula ukuthi banathe kumbe sebelahlekelwe ngamaningi kakhulu.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uthi abantu bayagula bafelwe njalo balokwesaba eluveve.
Eluveve sithole kukuhawukisa kakhulu bekunobunzima abantu bayagula.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma uthi lokhe belinde ingcazelo kumunicipala mayelana lamanzi abagulisayo asethethe imiphefumulo yabantu.
Lolu ngodibo lwamanzi lakathesi i-council sifuna ibuye isitshele ukuthi vele okwenzakalayo emanzini abasinika mhla ka-17 May kwakwenzenjani, ngoba kusukela mhla 19 bethole i-report ukuthi amanzi lawo ayele problem, ayenuka amasuwa. Kusukela lapho uzobe lamhlanje impendulo asikayitholi kubo.
Izakhamizi zeluveve okwamanje sezitholiswa amanzi malanga wonke, sezikhitshwe kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki ngemizamo yokumelana lalesi sihudo. Ukhansili ukhuthaze abantu ukuba babilise amanzi bengawanathi, ngoba elakho ukuba ahlangane lengcekeza ngesikhathi evaliwe kuhlelo lokwabela izakhamizi amanzi olwe-water shedding. Lapho ebuya ngemva kwensuku eziyisithupha alakho ukubuya esehlanyene lengcekeza ecina igulisa abantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso yomdlalo webaseball eZimbabwe Baseball Association bathi sebelenhlelo zokusungula uhlobo lomdlalo lo odlalwa ngabadlali abahlanu owaziwa ngegama elithi Baseball 5. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izithukuthuku zamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba nembili yamela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webaseball ziphelele emoyeni ngemva kokumiswa kwezemidlalo sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Iqembu leli bekumele liyephatheka komncintiswano wamaqembu amela izabelo ezitshiyeneyo elizweni leSouth Africa ngenyanga kambimbitho, kodwa alisenelisanga ngemva kokumiswa kwezemidlalo phose kuwo wonke amazwe yasemhlabeni. Umqeqeshi weqembu leli uShepherd Sibanda uthi lumncintiswano ubuza kupha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bezwane amandla labadlali bezinga
nxa udibe sivela kuma-Olympic qualifiers lama-senior team i-ZBA babona ukuthi sike sinike lathi ithuba abasakhulayo labo ithuba ukuthi siba-expose to the international scene. Amaviki aphelile baphinde basithumela futhi basitshela ukuthi hayi i-tournament sebeyikhanselile, sebeyize yenza next year ngo-April. So ube yinto engathi sibisele emuva, kodwa ukuthi sekusinika lathi elinye ithuba ukuthi sibeloku silungiselela sisiya phambili sizohamba ukuthi next is hamba le team yabeqinile.
Uzibanda uthi balenhlelo zokuba abadlali bomdlalo webaseball baqhubeke belokhu bedlala lomdlalo ukuzinhlelo ezilakho ukwenza lomdlalo ukhule udlalwe ngabadlali abaningi.
Njengoba ngalesi sikhathi kungavunyelwa ukuhlangana, sikhangele ukuthi si-introduce umunye umdlalo we-baseball 5. It's a shorter version of i-baseball ekwazi ukudlalwa ngafana namankazana, abantu abadala. Ayifuni indawo enkulu, phongu funa ibhora kuphela, ayifuni maclub vayifunini kipho abantu babelokhu bethola into yokwenza njalo bethola ukuthi sibayintroduce kulowo mdlalo webaseball njengoba ungavama kangako leli lizwe, abantu bangabayazi bangayikhulisa then kuzasenza lathi bekhule bengena kubaseball lakusoft.
Umdlalo webaseball 5 usungulwe ngomnyaka ka-2017 emazweni aphetsheya kolwandle, njalo udlalwa ngabadlali abahlanu ababalisa besilisa abathathu kanye labesifazane ababili. Iinkokheli zomdlalo webaseball elizweni zithi zikubone kufanele ukuba abadlali lozulu nje jikelele babe bezilibazisa ngalo mdlalo wona ongadinywa okuningi ngesikhathi umhlaba ulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Kumdlalo webaseball 5 akudingakali ukuba abadlali begqoke impahla zokuzivikela ekhanda lasezandleni njengalokhu okufunakala kumdlalo webaseball odlalwa ngabadlali abayithoba munomunye. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo imuJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebengamakhulu edlulayo isikhombisa 716 asebebanjwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye, 11.6 million. abongi bezibhedlela zikahulumende ezakoBulawayo babuthane namhlanje esibhedlela sempilo betshengisela bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukutshengisela phezu kokonakala komnotho mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana umuntu ngowaliphi ibandla lezombusazwe ukhanya usekelwa ngabaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.